Blessings to the man selected me. Chumau. See what in a shindo. Nanganang what titi. See what in a shindo. Ininda enda zvasati raiwe mwanasikana vharirwa panze nerume guru ratisajere mwana rabira njere kuramwira pwere anzi iyo mota hombe yafambira iwe mwanasikana uyu angarambe kwavo vavazvizive saka tsamba iyo kuvakuru muzive varume maguru kukuti tsamba kuvakurukuru ndatiti kurukure ndaona rume ziguru nechana chindumurwe makurukwa ndichiti tsamba kumatateguru mwanasikana angade bhizi nemapuru ko anoziva iwe kuti makurukwa vano kwewa umandara kusakara vanomusiya mwanati warara kuparara vanokuruka gaba uchi vanokurunga kuturura michero yacho isati yatinganganga kusvika vanofemera vepetyo zvinorava gaba yava yesu hanzi yezvoko asi iyo tsamba kuvakurukuru ndatiti kurukure ndaona rume ziguru nechana chindumurwe makurukwa makurukwa ndichiti tsamba kumatateguru mwanasikana angade bhizi nemapuru ko anoziva iwe kuti makurukwa vanokuruka makurukwa vachakuruka makurukwa iwe vanokuruka
ZWAP.com.